Urongo wa rasi muhuro mtumbi ucha baku mba kwa president muno Marare ku Islands oenda ku nanzi kwa taa kuti Freedom Square. Freedom Square nde paya pane nzvimbo iri kuseri kwe hotel ya kunzi Rainbow Towers ya imbo Sheraton kudara. Kana pakasaita ma changes mutumbi ungangopfuura nepamuzinda wedu weHarvest House asi hasina zvakonfirmiwa hazvo kuti uchapfuura here mutumbi nepamuzinda weHarvest House wakananga kuFreedom Square. KuFreedom Square uku ndo kutange kwakaungana vanhu vakawanda neuwandu hwavo kuti vachiwana mukana wokuwana mukana we body viewing vachinzwa maspeech kubva kuleadership called as the civil society, ma student bodies, of course nevekulabour kuZCTU. Sozvo munongoziva wavo kuti President Tsvangirai vakanga vari ivo secretary general kwemakore akawanda kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevamwe vose ndingangoti vachapiwawo mukana wokuti vape mashoko avo maofficial speeches avo mutumbi usati wabhururutswa nechikopokopo chehurumende kuenda kuhumanikwa village kubohera uko uchavata usiku hwemuvhuro nhasi kusvika chipiri mangwana. Burial ichazenge iriko mangwana chipiri kuma2 PM, 2 dzamasikati.
Ko vamwe vanenge vachida kuenda asi vasina dzimotokari, pane urongwa huripo here hwemabhazi kana zvimwe zvekuvabatsirawo?
Urongwa huripo nekuti sokuziva kwenyuvaterere funeral ya President Tsvangirai yakaitwa iyo state assisted funeral. Nhasi patanga tiri kumba kwa president kuIslands ndambonzwa mashoko kuti kune mabhazi ari kugadzirwa nevehurumende achazenge achitakura vanhu. Mabhazi awa achange achitakura vanhu kubva muno Harare. Handina kuzenge ndanzwisisa kuti achange achiwanikwa here kubva kune dzimwe nzvimbo dzakaitawo sana Mutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru nezvimwe zvakadaro, asi mabhazi andanzwa kuti achabva muno Harare anokwana kuita iwo 10 buses dzakananga kubohera. Saka ndo mashoko andinawo pari zvino, asi ndambonzwa kuti zvirongwa zvemabhazi zviri kuda kuti zviwedzerwe. Ndambonzwa shoko rokuti mabhazi angangowedzerwa kuda angangosvika 100, asi handisati ndawana hangu yandingangoti official confirmation kuti mabhazi achasvika 100 here, asi kuvapo mabhazi akawanda achange aripo achatakura mamonas.